Gweta ravasikala vaJeremiah Bhamu vaudza vatori venhau kuti mutongi wenyaya iyi vagarai nesu mawadze vari kutarisirwa kuzonzwa nyaya iyi musi wa3 kukadzi.
VaJobskala vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavamunangagwa zvisiri pamutemo. Nyaya haina kuzofambira mberi nokuda kwekuti mutongi anofanira kunge achitonga nyaya iyi anga asipo, saka yanzi ichazoitwa svondo rinotevera paachange adzoka.
Hurumende inoti muwedzi wachikumi gore rapera vasikala vakaudza vatsigiri vebato ravo kubhikita kuti vanoda kubvisa vamunangagwa nechisimba, sarudzo dzinoteverera dzisati dzasvika. Asi vasikala vari kuramba mhosva iyi, vatsigiri vemdc vakawanda zvikuru vange vauya kudare iri. Mune imwewo nyaya, vamwe vemasangano anorwira kodzero dzevanhu nhasi vashoropodza hurumende pamwe nebato rezanupf nekuda kuvandudza bumbiro remutemo renyika nechimbi chimbi risati ratanga kunyatsoshanda kwemakore akawanda. Vemasangano aya vanoti chinangwa ndechekuda kupa mutungamiri wenyika masimba akawandisa. Amai Nyunyutai Mudzingwa vesangano rinomirira vasingaoni reZimbabwe Association of Visually Handicapped vanoti kuvandudzwa kwebemburo iuku hakusi kubva muzvido zvevanhu.
Maamendments were not asked for by the public. Ndozviri kutishamisa kuti sosi yekuti a constitution iamendiwe ndeipi sosi yacho, hatina kunyatsokuona kuti sosi yacho ndei.
Dare remakurukota enyika rakatambira kuti bumbiro remutemo revandudzwe nezvikamu zvinosvika gumi nezvina zvizhinji zvichiwedzerwa mutungamiriri wenyika masimba. Zvimwe zvikamu zviri kuwirirana nevemasangano aya zvinosanganisira chikamu 161 chinoda kupa simba kusangano rinoitisa sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti ritare miganhu yenzvimbo dzinovhoterwa. Izvi zvaitwa nebazi reZimstat rinoverenga vanhu makore gumi oga oga munyika. Amai Lucia Masekesa, munyori wenango mudunhu remasvingo, vanoti vanhu havavimbi neZEC, saka ikapuwa simba iri zvinogona kukanganisa kuitwa kwesarudzo zvakanaka munyika.
Isu semasangano akazvimirira tega tirikuona sokuti zvigoni, nokuti iri bumbiro rakabva kuvanhu. Kana vane zvavari kuda zvavari kuda kugadzisa ngavadzokere kuvanhu, nokuti bumbiro rakabva kuvanhu ende rakatenderana ngaritange zvakare rashanda. Zvekare ZEC tirikunzwa kuti iri kuda kupuwa zvinhu zvokuita miganhu kana kuti delimitation yavanoti delimitation. Iri delimitation taiziva ichiitwa after census, but tinenge takuona sokuti vakutora basa kune vesensus. Saka kana vatopa ZEC, which means vakutoda kumanipulata maelections.
Asi mutauriri weZANUPF Masvingo varoona kuti ndava vanoti hapana chakaipa pakuvandudzwa kwebumbiro remutemo nebato rakakunda musarudzo zvine mutsindo.
Constitution inogadzirwa kuti ibatsire vanhu. Kana musangano uri kutonga sesu ZANUPF tikaona kuti service kutonga kwatoda kwakanaka kunotadziswa kuitwa kana tisina kugadzira rimwe divi repazi remutemo, sevanhu vane majority muparamendi zvinotenderwa nomurawo kuti tigadzise kushure kuti basa rifambire zvakanaka. Pane iyoyo kuti tinoda kupa president masimba, vanopuwa masimba kangani, masimba vagara vanawo. Zvinonetsa vanhu muZimbabwe masactions, kwete simba rinoda kupuwa mukuru wenyika.
Bhiri rekuvandudzwa mutemo iri riri kuda kupa mutungamiri wenyika simba rekusadza vatedzere vavo pasina kuvhoterwa, uye vakuru vebasa mubazi rezvemitemo nematare edzimhosva muchuchisi wacho pasina kupindura mibvunzo paruzhinji nedare reparamende sezviripo. Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti hapana chakaipa kuita izvi, asi vanopikisa vanoti uku kuda kupa masimba akawandisa mutungamiri wenyika izvo zvakarambwa nevanhu vakavhotera bumbiro iri muna 2013. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.